Beltrish anozivikanwa nerekuti Delstar ane makore gumi nemasere ekuberekwa akadzidza paChristian High School mudhorobha remasvingo anoti anoshandisa zita rekuDelstar mukuimba nziyo dze Afro Hip Hop neR&B. Akabura damba refu rake rinonzi Stolen Soul iro raita mukurumbira panhepfenyuro dzeHeyway FM neGreat Zimbabwe Campus Radio. Kambo kake kanonzi Wanikangamwa kari kudiwa nevechidiki.
Ndozi Delfish na Lady Mushaba. Ndine 18 years old, ndakapedza chikoro gore rakapera. Ndakatanga kuimba 2021 and ndoimba Afro Hip Hop R&B Trap. Ndoimba music inoenzana futi nezvirudo zvelife zvinongoitika pamazano ndozvinhu zvandoimba izvozvo.
Delta anotiwo mavhidhiyo maviri enziyo dzake ari pamatande mutande akaita seYouTube uye anotarisira kuti achabudawo panhepfenyuro yeZTV. Muimbi uyu anoti akatanga zvekuimba achiri mudiki.
Ina hangu shuviro yangu ndoda kuti ndisvikewo kumusoro ndiwanikewo patop 5 female artists avanogona muno muZimbabwe chaimo chaimo ndozikanawo even neAmerica kumberi ukokoko.
Delta anoti kunze kwekuimba anoita zvekugadzira vanhu nzwara nemisoro nekuwedzerawo runako rwavo. Murayiridzi wekukwekwe anorwira kodzero dzevakaremara asingaone amai Judith Makodzani vanoti vakaremara vane zvipo zvakawanda zvavanofanira kushandisa.
Tinofadzwa chaizvo nezviri kuita Delta. Ari kutrenda paHeyway FM, nziyo dzake padzinotrenda nepamwe mamwe machannels anotaura. Zvichitrenda zvakare nepa YouTube. Tinonzwa kufara, tinonzwa kuzvifarira. Uyezve mucherechedzo kune vanasikana vane hurema kuti unokwanisa kuita chinhu chauine passion nacho. Ndatinda.
Mumwewo anorwira kodzero dzevakaremara vaHenry Chimhanga vanova mabharani uye vakaremara gumbo vanoti vakaremara vakashandisa zvipo zvavo havazombunyikidzwi kodzero dzavo.
Chikuru ndechekuti vabereki necommunity ipai vana vane hurema mikana yokuti vagone kuenda kuzvikoro sokuenda kunoita vamwevo, vagone kuti kana vane zvipo zvatinenge taona tovasimudzira nokuvatsigira muzvipo izvozvo.
Mukuru webandiko rinoona nezvevakaremara mubazi remagariro evanhu Dr. Christine Peter vanoti hurumende ine mutemo unobatsira vakaremara kuti vabudirire mune zvavanoita kunyanya vechidiki.
Saka polisi yedu iyi inotiita kuti tive negwara ratinotevedzera pane zvese zvingava zverudzidzo, zvingava zveutano, zvingava zvakasiyana siyana zvekuwana zvikwanisiro zvekushandisa.
Vamwe vakaremara vakaita mukurumbira nekuimba avo vari kuteverwa tsoka naDelstar vanoti po matavire fanyani dhure chamunorwa nebeta vose vaisaona uye vave vashakabvu. Kunze kwaDelstar kune vamwe vaimbi vechidiki vakaremara vari kushura mari vakaita saGreatman Gwaze naChipo Muchegwa. Nakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.